manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 6 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika, asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoramba kusangana navaMnangagwa. Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti nhaurirano hadzifanirwi kutungamirirwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti dzienderere mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadaidzira musangano nemapato ezvematongerwo enyika wekutsvaka nzira dzekuti nhaurirano dzekugadzirisa nyika dzingafambe sei. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachivhura musangano uyu waitirwa kuState House, vaMnangagwa vati nhaurirano dzisati dzaitwa, mapato ese akapinda musarudzo dzegore rapfuura anofanira kutambira zvakabuda musarudzo idzi pamwe nemutongo wakaitwa neConstitutional Court zvichitevera gakava rakamuka musarudzo idzi.
I suggest that we all accept the results of harmonized elections as the legitimate expression of the will of the Zimbabwean people in order for us to focus on the next election which are due in 2023.
VaMnangagwa vatiwo vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuisa musoro pamwe voshanda mukunatsurudza ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika. Vatiwo vanhu vese muZimbabwe zvisinei nekuti ndevebato ripi vanofanira kutaura neizwi rimwe pamusoro penyika yavo uye kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zvibviswe. Vatiwo zviri pachena kuti nyika haigoni kufambira mberi vanhu vachiyaura nenhamo uye zvakakosha kuti vanhu vashande pamwe mukusimudzira mabasa eupfumi kuti nyika ive neremangwana rakajeka. Vaendera mberi vachiti pane mitemo inofanira kusandurwa uye zvakakosha kuti bumbiro remutemo yenyika ritevedzwe. Vanoti kana izvi zvikaitwa havaoni chingatadzise nyika kuti ibudirire. VaMnangagwa vati vaona zvakakosha kutanga nhaurirano idzi nekuti zvakakosha kuti vanhu vemapato ese vedzisvondo, masangano anoshanda akazvimirira nevanhuwo zvavo vane mazano anokwanisa kuti nyika ienderere mberi. Kunyange hazvo VaMnangagwa vange vakakoka vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, Studio 7 yaona gumi nevaviri chete. Vamwe vakaita savaNelson Chamisa havana kupinda musangano wanhasi vachida kuti nhaurirano idzi dzikokerwe nemunhu asina kupinda musarudzo uye asina divi raakarerekera. VaMnangagwa vati vane muonero mumwe chetewo uye vakatembenge vadoma mukuru weimwe svondo kuti atungamirire nhaurirano idzi, asi vakazosiyana nepfungwa iyi mushure mekunge mukuru uyu atangawo kuita zvematongerwo enyika. Vamwe vapinda musangano wanhasi vanosanganisira vangosana moyo valav mumadhuku veNational Constitutional Assembly, muzvare Tokozani Kupe veMDCT, vadaniel shumba veUnited Democratic Movement, brigadier Ambrose Mtiniri veNational Patriotic Front, vanowa manyika veBuild Zimbabwe, vaBrian Muteki navaElton Mangoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa havana kuenda kumusangano wadaidzirwa navaMnangagwa vachiti vaMnangagwa ndivo chikonzero chebopoto riri munyika, naizvozvo havasi ivo vanofanira kushedza musangano wekuyananisa vanhu. Mutauriri webato iriva Jacob Mafume vaudza tanonoka wandewe Studio 7 kuti pasati paitwa musangano wekuyananisa vanhu vamunangagwa vanofanira kuburisa mumajere vasungwa vose vezvimatongerwo enyika pamwe nekubvisa masoja mumigwagwa.
Bata redu harina kuinda kumusangano wuku State House nasi. Bata redu raita zvinhu zvaraona kuti zvanga zvisina kumira zvakanaka pakudanwa kwataitwa. Tadanwa chimbi chimbi kungonzi huyai mangwana tozogadzira framework ye dialogue. Hapana kana kuti muchataurirana nemasupporters enyu uyezve tadamwa nemunhu watiri kuitirana naro naye panyaya dzematongerwo enyika. Kuti ash kumugodana murimi pasina mumwe watinoti mediator anenge ari independent anokwanisa kuona kuti zviri kufamba sei kana kuti mediator wacho asharwa nemunhu mumwe chete uyezve tine members mazhinji asitongerwa makore akareba reba mumatirongo vatongerwa varivo mumajere vari kunyimwa bheo vamwe vakuvadzwa vamwe vari kutorwa vachirohwa usiku nesikati.
Asi munoda henyu kuita hurukuro na vamunangagwa nebato ravo.
Hurukuro tisu takatotanga kutaura takatanga kunyora mwati tichikumbira meeting na vamunangagwa nevamwe vavo. Isusu hurukuro hatirambi.
Zvamunoda kuona zvichiitwa musangano usati warongwa ndezvipi?
Zvatinge tichida kuona ndechekuti tinotsvaga muno kune vazhinji vakuru vekumachechi vari muno vanogona kutiunganidza pekutanga vari pakati nepakati vasina divi ravakarerekera votidana voti varumeni huyai titaurirane tihwerekete tibhuye kana tadaro atiunganidza tochiona manje zvinoda kuti zviitwe kuitira kuti tigadzire nyika yedu.
Mataura pamusoro pevayananisi vemakereke. Pane musangano wemakereke mangwana ku International Conference Center. Munoenda here imimi sebato?
Ya musangano yekereke president wedu munhu vanenge vapasta vanonamata munguva yekunamata inguva yekuti vanonge vachiwanikwa varipo kana zvinhu zviri genuine zvinhu zviri kufamba zvakanaka tinotarisira kuti ramangwana vanenge vachinamata nemakurukota aJehovha nemakurukota aMwari.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare kuHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vanoti nhaurirano dzakanaka munyika dzinofanirwa kutungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vari munhu ari mugakava rezvematongerwo enyika. Vanoti panofanirwa kuwana mumwe akazvimirira anodzitungamira. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Zvichiteverawo musangano wadaidzirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vakurukure nevamwe vevavakakwikwidzana navo musarudzo dza2018, Bishop Magaya vati nyaya yekutaurirana yakanaka chose asi vakati haifanirwi kutungamirirwa navamunangagwa.
Nyaya yekutaurirana haina kuipa iyo pacho zvayo. Asi ngatinzwisisei kuti handiyo nguva yekutanga chete yataita hurukuru dzakaita saidzozi. Pane hurukuru dzakamboitika mazuva kuma1987 vamwe vakaguma vamwedza mwedzwa kozoti hurukuru dzakaitikawo zvekare kunyange muna 2008-2009 patakazova neGNU pakaita futi sekumedzanwa medzanwa ipapapa. Saka isusu tiri kuti hurukuro iyi yakanaka asi vana Mnangagwa handivo vanofanira kukokera, handivo vanofanira kuchevedzera hurukuro iyoyi.
Vamagaya vati vamunangagwa vari pakati pegakava riri kunetsa munyika nekudara hazvigoni kuti vakokere nhaurirano yekutsvaga kugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Vamunangagwa vaifanira kutsvaga third party ndokuti ivo vari pakati vari pacenta yegakava racho. Hurumende yavo yakauraya vanhu kaviri kese gore rino. Saka hazvibviri kuti ivo vagova ndivo vanosvedzera musangano uyu. Zvinofanira kuitwa nomumwe munhu asiri chikamu chavo.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaoliwayo vaudzawo Studio 7 kuti musangano wakokerwa nemutungamiriri wenyika wakanaka zvikuru sezvo wapamukana vatungamiriri vemapata akasiyana siyana wekuti vataure nhunha dzavo.
Ini ndiona sekunge mukana wekuti vanoita zvematongerwo enyika vaone pavanogara pasi votaura zvino zvavanoshuvira nezvavari kuona zviri kukanganiswa nezvavari kuona kuti zvingaitwa zvingafambiswa sei kuenda mberi. Zvese zvichemo zvatainzwa zvichitaurwa kubva pakatanga zvesarudzo kusvika sarudzo dzataurwa kuti akunda ndiani, vamwe vakapikisa zvikaendwa kumatare edzimhosva, zvose zvaitaurwa nhunha dzese ndinoona senge mukana wekuti vanhu vagare pasi vaonesani. Zvimwe zvavari kuchema zvokuti uyu haana kodzero kuti ataure atidaidze nokuti iyewo pachake tine zvatiri kupukana nazvo. Ndizvo zvo zvakadaro zvinoda kuti zvitaure muri papa makagara pamwe chete, then from there mowirirana kuti okay, angachazoita kuti titaurizane ndiani kana kuti chakafamba sei kubva pana pakuenda mberi. Then uyu ndokuona mukana kuti vakwanise kutaurirana kuti tofamba sei kubva pana pachienda mberi.
Mumagwara avabudisa, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ratiwo huri kuradzifanirwi kungopinda vari munyaya dzematongerwo enyika chete, asi kuti munhu wese ave nechekuita nenhaurirano idzi. Vemapata anopikisa vedzisvondo pamwe nenyanzvi munyaya dzerunyararo vanoti kusagadzikana kwezvinhu munyika kunopedzwa chete nenhaurirano dzinonangana nekugadzirisa zviri kunetsa, kwete nhaurirano dzakanangana nekuchengetedza zvigaro zvevakuru mune zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti ukama hweBritain neZimbabwe huri kuramba huchishata panguva iyo Zimbabwe iri kutarisira kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzekumavirira. Izvi zvinotevera mashoko eBritain ekuti ichatemera zvirango zveupfumi kuvanhu vane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda vakazvimirira kumaputo kuMozambique vaMike Matake Machingambi vanoti Zimbabwe haigoni kurarama isina rutsigiro rweBritain.
Kuti Zimbabwe ikwanise kuzvimiririra pachayo yega, handioni zvichibudirira izvozvo. Nokuti isusu tanga takakorinaizwa neUK, ende UK ndo vatinoti isusu zvakafanana namai. Isusu sevana vanenge vatadzira mai vavo nezvakaitika, nekuti chokwadi tingavanza tingaita sei? Chokwadi chakatangira panyaya yekutora minda. Kana uri mwana uri mamai zamo woda kupa kuti mukaka woramba uchiruma zvezamo, unofane zvaro.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusoro kuHoward University muAmerica vaKelvin Manduna vanoti kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa neZimbabwe kuitira kuti ichengetedze ukama hwayo neBritain.
Ina handiwirirani nenyaya yemasankisheni, because handioni kubatsira kwaanoi. I can understand hangu kuti nyika dzinoita zvemasankisheni from their foreign policy perspective vanozviitirei, asi kwatiri maZimbabwean, especially the ordinary Zimbabwean, hazvina zvatinotibatsira. Zvotopa hurumende excuse yekugara vachiti kutadza kwavari kuita basa is because of masankisheni. Kutadza kweekonomi vanenge vachiti masankisheni, vachiramba kuti ndivo vari kukonewa basa. Zvazvirinani semaonero angu kuti Britain ishandise special relationship yainayo neZimbabwe.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa kuDevry University kuOhio muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kuwedzerwa kwezvirango zveupfumi kunowedzera matambudziko kune veruzhinji vagara vachitambura.
Maonero angu ini nokuverenga kwandinoita nezvamasankisheni nokutarisa o dzimwe nyika dzine dzakaiswa masankisheni acho, ndokuti munhuwo zvake wagara asina murombo wanga achitarisira hurumende kuti pamwe ingazobetsera kuti mabasa aitike, ndiyo chanyanya kurwadziswa chaizvo. Nokuti masankisheni aya anobva avhara dzimwe mari dzaidero dzichienda kumakambani kuhurumende kuti ikwanise kufoma mabasa, hadizo kwansi kuendeko kumaricho.
Vamasocha vanoti zviri nani kutungamidza kutaurirana pakati penyika mbiri idzi nekuti ndizvo zvinobatsira kudarika kutemerana zvirango zveupfumi.
Diplomacy atinoti diplomacy ya diplomacy yaitaurwa kana na president wa America madeko achidoya yaanoshandisa yaakashandisa kunyika dzakaoma musoro sana North Korea. Saka kutaudzana kune simba chaiko chaiko.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti Britain haisi kuzobvumidza Zimbabwe kuti idzokere kuCommonwealth. Asi mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti Zimbabwe haisi mubishi rekuti idzokere kugungano renyika dzemuCommonwealth umo yakabuda muna 2003. Tombotarisa zvaitika mumatare dzimosva nhasi. Mune zvaitika kunze kwenyika. Nyika dzine usawira neAmerica dzatambira mashoko ekuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachaita musangano wechipiri nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuVietnam kupera kwemwedzi uno. Nezuro vaTrump vakatiwo hurukuro nechikwata cheTaliban dzinofanirwa kupiwa nguva yakakwana. Vakati zvekare vachadzora kumusha mauto eAmerica ari kurwa muhondo dziri kudhurira nyika yavo. Hurumende yeRussia inoti ichaita zvese zvinodiwa kutsigira vaNicolas Maduro avo vainoti ndivo mutungamiriri weVenezuela ari pamutemo. Russia yapomera America mhosva yekutsigira vanoda kubvisa vaMaduro pachigaro nechisimba vachitsigira vaJuan Guaido. Russia inoti inosungirwa kuchengetedza zvido zvayo muLatin America uko inotsigira hurumende dzakarerekera kuruboshwe mune zvematongerwo enyika. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kufara nemashoko akataurwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo muchirongwa cheState of the Union nezuro manheru. Mafelas Muhlanga Nyauye anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemutungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vankululeko Sibanda, vanoti mashoko akaturwa navaTrump akange akanaka sezvo aikurudzira kubatana kwemapato munyika yavo.
Tinofunga kuti zvakataura vaTrump nezuro zvokuti vanoda kuvakanyararo pasi pano chitova chinhu chakanaka, nekuti vakati vanoda kuvaka nyika yavo kuti irambe ichibudirira kuendera mberi. Vakataura zvekuti vanoda kutaudzana nekudyidzana nevatungamiri vebato rinopikisa reDemocratic Party kuti vaendere mberi. Tinofunga kuti izvozvo zvinova zvimwe zvinhu zvishomanene zvinogona kudzidzwa neZimbabwe.
Kunyangwe hazvo vamwe veruzhinji vari kushora kushaikwa kwehwaro hweAmerica panyika dzemuAfrica, vaSibanda vanoti izvi hazvina kuva kachikamadza sezvo vaTrump vane nguva yekuzotaura nezvenyika dzakaita seAfrica munguva inotevera.
VaTrump National State of the Union address ndee zvavaroda kuita muAmerica, hazvinei nezvekunana Venezuela nekuAfrica. Asi tinoshivira kuti mazuva ari kutevera tinogonzowana ruzivo rwekuti vada kuendera mberi vachiita sei nenyaya dzakaita sedzeKuzimbabwe.
Nengo yezano PF kuEast Coast muAmerica vaFrank Guni vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzidza zvakawanda pamashoko avaTrump ari kukurudzira kubatana nerunyararo.
Mashoko akatirwa navaTrump aiva mashoko kuedza kuvaka hukama pakati pemapato emuno muAmerica. Ndingati chikuru chavakataura ndechekuti ngatiregedzei kukwera mativi akasiyana ezvematongerwo enyika, asi tiise America pamberi. Kunyange zvavo vakaedza kuti vari kuramba vachitsika madziro nenyaya yekuti vari kuda kuvaka ruzhowa kana kuti mudhuri kumuganhu weAmerica neMexico.
Vaguni vanoti vaTrump vakaratidza kuti vanokoshesa kubudirira kwenyika yavo uye kuramba vachida kuzadzisa zvavakavimbisa vatsigiri vavo pavakavhoterwa. chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Lucy Chikowero vanoti vakafara nezvakataurwa navaTrump pamusoro pematano akatorwa nehurumende yavo mukutsimudzira vanhukadzi.
VaTrump vakanga vachitaura kuti vakadzi vazhinji vave employed. Zvakaita kuti madzimai vakanga vakapfeka hembe chena vange vachisimuka vachipembera. Zvakaratidza kuti vakadzi with a push we can go muma positions of power. And zvakaita senyika yedu, I think zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti madzimai anga ari muma positions of power.
Vazhinji vanoti VaTrump havana kukanganwa zvavakavimbisa vakavavhotera, sekuvaka mudhuri wekutadzisa vasina mapepa kuti vapinde munyika yavo. Ndakamirira Studio 7, ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ukama weZimbabwe neBritain hunonzi hauchina kumira zvakanaka zvichitevera kushandiswa kwechisimba nemauto munguva yekuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera, izvo zvakasiya vanhu vanodarika 10 nevashanu vaurayiwa, vakawanda vakuvadzwa uye mazana asungwa. Gurukota rinoona nezveAfrica muBritain, amai Harriet Baldwin, vanonzi vakazivisa kuti havachatsigiri Zimbabwe munyaya dzekumutsiridza upfumi pamwewo nedanho rayo rekuti vabvumidzwe kudzokera kumubatanidzwa wenyika dzaive pasi peutongi weBritain weCommonwealth. Ukuwo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachipindura mashoko amai Baldwin vakati Zimbabwe haisi kushaya hope nekuda kudzokera kuCommonwealth. Zimbabwe yakanyorera ichikumbira kudzokera muCommonwealth gore rapera, uye sangano iri rakatumirawo vaongorori vesarudzo kuzotarisa sarudzo dzakaitwa gore rakapera. Izvi zvakaita kuti vakawanda vafunge kuti ukama hwemapoka maviri aya wanga wave kudzokera pamakare. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, amai Teresa Majoni, kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Mamira zvakaita iko zvino hazvisina kunaka, nekuti tese taiva netarisiro yekuti tichange tichidzokerawo muCommonwealth tichiwanawo maadvantages anopiwa vanhu vanenge varimo. Zvinotarisira sekuita kuti vana vanogona kuapplya mascholarships vachikwanisa kunostata kune dzimwe nzvimbo. Kutarisa kunana England, nyangwe imo muEurope vachishandisa ivo mascholarship eCommonwealth, nezvimwe zvakadaro zvakawanda zvinova zvaiva zvichibatsira vana veZimbabwe. Asi iko zvino Commonwealth inotsigira kuti nyika dzinopinda muCommonwealth nyika dzinopa respect kumahuman rights, nyika dzinoona kuti vana venyika idzodzo vakachengetedzeka, havasi kuurayiwa zvatiri kuona sezviri kuitika kuZimbabwe iko zvino.
Takanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura kuti aiwa Zimbabwe haisi kushaiwa hope nekuti inge ichidzoka musangano reCommonwealth. Tingati vari kutaura nemwoyo wese here apa kana kuti kwakungotaura kwekugodorana neBritain?
Aiwa, apa chatinoona ndechekuti kwava nemaZimbabwe maviri. Kune maZimbabwe akasiyana. Kune Zimbabwe inoraramwa nevanhu veZanu PF nevana vavo, kwozoita Zimbabwe yedu tese. Avo vanorarama vari muZimbabwe yeZanu PF, havasi kushaiwa hope nekuti havana kupinda muCommonwealth, nokuti ndivo vari kutora mari, ndovane mari, ndovane zvese. Vana vavo vari kuenda kuzvikora zvavanoda kuenda, vachifamba munyika, vachifamba nedzimota dzavanoda kufamba nadzo, vachiita zvese zvavanoda. Kwozotarisa vamwe vatingati majority yeZimbabwe, vanhu vakawanda muZimbabwe, avo vanenge vachiziva kuti vana vedu vabudirire, kuti vana vedu vakwanisewo kana kudongorera kuzvikora zvimwe zviri kunze, kuti vanowedzera fundo yavo, vanenge vachitotarisirawo kuti dai vawana mascholarship.
Asi kusatsigirwa kweZimbabwe neBritain kuti idzoke muCommonwealth kune zvakungakanganisa here kana dzimwe nyika dziri muCommonwealth dzakatsigira kuti Zimbabwe inge ichidzoka?
Vanhu vakawanda munoona kuti nyika dzakawanda dzinotarisa kunyika yakaita seBritain, vachitarisa kuti ava signal yavari kutaridza ndeipi, hanzi munoona. Vachitarisa even kunana America, ukabatanidza ukati America ukati Britain, nyika idzi mbiri dzikakosora, dzimwe dzese nyika dzinogwarawo. Nyika iyoyo ikahetsura tese, nyange uri kuBotswana unozvinzwa kuti kuAmerica hakuna kumira zvakanaka, kuUK hakuna kumira zvakanaka. Saka kana UK yato budisa statement yekutaura kuti havasi kutsigira kuratidza kuti nyangwe vamwe vano chadawo ukama neUK havachaoneki vachitsigira nyika iri kutarisirwa kunzi ine hudzvanyiriri nyika inotarisirwa kunzi haisi kukwanisa kubata vana venyika iyoyo zvakanaka mahuman rights ari kuvhayoletwa munyika iyoyo hazvichagoni kuti dzimwe nyika dzitsigire Zimbabwe.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain, amai Teresa Majoni vari parunhare kuLondon naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuratidzira uku kwaitwa paBridge kudivi rekuSouth Africa zvambovhiringidza kufambiswa kwebasa pamugano uyu. Mukuru weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati hurumende yavamunangagwa haina hanya neveruzhinji vari kutambura zvinova zvapakuti varatidzire.
Ruzhinji ruri kutaura kuti hurumende haina kana hanya nesu, hurumende haina hanya neZimbabwe yese, saka zvakuda kuti tichiratidzira takabatana nevechidiki yeZimbabwe kuti tione kuti gwara ratingafambire naro nderipi kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti taneta nekudzvanyirirwa, taneta nekuudzwa zvekuita, taneta nekutorerwa pfuma yatinenge tasenza musine nguva.
Vajuru vati zvimwe zvezvichemo zvavaisa patafura yehurumende zvinosanganisira nyaya yekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevashandi, kusashungurudza zvizvarwa zvenyika uye kugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi.
Zvatanga tichiti tiri kuda isusu seICC pamwe chete neCOSATU ndezvekuti hurumende yeZimbabwe inofanira kumira zvairi kuita kusatonga mutungamiriri wematrade union asi ichiushungurudza zvese izvo zvinofanira kumira. Tinoti zvekare vanhu vakasungwa vese vematrade union ngavagurise mutorongo, hurumende ngaichengetedze kodzero dzevashandi sekuti ikodzero dzevanhu.
Vajuru vayambirawo vamunangagwa kuti vashande muhurumende nevanhu vanopa gwara rakanaka renyika.
Message yatinoudza kuna vamunangagwa ndeyekuti vanovaudzira zvekuita dai vasiyana navo, sekuti vari kuvapinzisa panguva yakaoma vachivaudzira zvinhu zvisirizvo.
Nengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muzvare talent Sizilapi vanoti vapindawo mukuratidzira uku sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Tinobatikana chaizvo nesituation iri kuZimbabwe. Zvinotiratidza chaizvo kuti kubva pakatanga kutonga vamunangagwa zvino hazvina kumbonaka. Zvinhu zvakatoita from bad to worse.
Vatiwo zviri kuitika muZimbabwe zviri kushungurudza vanhu vakawanda, nokudaro vamunangagwa vari kuratidza kuti vatadza basa.
Saka hurumende yavamunangagwa yakundikana basa, zvinhu zvakaoma. Dai zvaibvirawo vapawo vamwe mukano kuti vadi vatonge pamwe zvinhu zvingaitaona nekuZimbabwe.
Ratidziro iyi yaitwa paine chinangwa chekutsigira sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, iro rakaronga kuratidzira kwemazuva matatu mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Tinotenda kuna Mo Blessing atipa nyaya yekuratidzira kumugano weZimbabwe neSouth Africa, uko kunonzi zvinhu zvamboita manyama amire nerongo pamugano uyu zvichitevera kuratidzira kwaitwa nesangano reInternational Cross Border Traders Association ICBTA, richitsigirwa nesangano revashandi vemuSouth Africa reCongress of South African Trade Unions COSATU. Masangano aya anga achinyunyuta pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika panguva iyo zvinhu zvakaminama munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vanoita musangano nemapato ezvematongerwo enyika, asi mutungamiri weMDC vachamisa vachiramba kusangana navamunangagwa. Mutungamiri wekereke yeZimbabwe Divine Destiny Bishop Magaya vanoti nhaurirano idzi hadzifanirwi kutungamirwa nemutungamiri wenyika kuitira kuti dzienderere mberi. Tabatasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 kunhlolanja 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane lenye inkokheli yamabandla aphikisayo namuhla bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulomhlangano. Abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe ngumnankagwa kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba izandla zakhe zingahlanzekanga. Khuluma embikweni wakhe wesimo sesizwe State of the Union, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe lo nyaka kulabesifazane abaningi edale leCongress okungakanzeki kubonakale embalini yelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uhlanganela abanye babakhokheli bamabandla aphikisayo ancintisana labo kukhetho lokudinga umongameli bekhulumisana ngomhlahlandlela wenkulumo athi kumele zenziwe ukuze kulungisiswe ezombusazwe lezenotho eziqhubeka zitshabalala. Khuluma emhlanganweni lo oqhutshelwe State House, uMnangagwa uthe ukuze kube lenqubela phambili kulezi nkulumo amabandla aphikisayo la kumele amnanze njengomongameli weZimbabwe owakhethwa ngabantu. Uthe njalo amabandla la kumele ahlanganise amakhanda aphume lamacebo okulungisisa okuhluphayo elizweni. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo amabandla wonke ezombusazwe ukuthi achothoze izijeziso zenotho ezetheswa uhulumende wakhe ngamazwe afana leMelika leBhilithane.
We have to put our heads together as Zimbabweans to intensify our engagement and re-engagement efforts towards the reintegration of our country in the family of nations and for the total removal of sanctions against our country.
Kumele sihlanganise amakhanda njengabantu beZimbabwe sikhankasele ukuvuselelwa kobudlelwano belizwe lethu namazwe omhlaba kanye lokuthi izijeziso ezetheswa iZimbabwe zesulwe. Lo kumele ube ngumlandu wamabandla wonke ezombusazwe. Kumele aphumele egcekeni asule izijeziso lezi lapho ahlangana khona nabakwamanye amazwe. Okwesibili, kungakhathalekile ukuthi ungwebandla liphi, akekho ongaphumelela nxa umnotho ungasebenzi kuhle. Kumele sisebenzeni ndawonye sivuselele umnotho wethu njalo sidale imisebenzi senzele ikakhulu abasakhulayo.
Umongameli Mnangagwa uthe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukugxilisa umbuso wentando kaZulu lokuletha inguquko ebalulekileyo kwezombusazwe. Ngokunjalo uthe kungumlando amabandla wonke angene emhlanganweni wanamuhla ukuthi aphume lemibono yokumele kwenziwe.
Admittedly, there are key reforms which we need to embark upon.
Niyavuma ukuthi kule nguquko emqoka okumele siyenze njengelizwe. Kulapho ke esingena khona njengamabandla wonke sibonisane ngale nguquko njalo sicebisana ngendlela zokuguga abatshali bezimali. Ngilipha ingqobe yokuphuma lamacebo angaphumelelisa ilizwe lethu ngokuthula. Okwesithathu ngithi intuthuko igcina kuphela emumeni ohlelekileyo njalo kolokuthula. Emazwini kaMoyi owayengumsekeli kamongameli uMnumzana John Landa Nkomo, ukuthula kuqala ngami, ukuthula kuqala ngawe, ukuthula kuqala ngathi sonke.
Peace begins with you. Peace begins with all of us.
Abamabandla aphikisayo abangene emhlanganweni lo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, uMnumzana Lovemore Maduku owe-NCA, uMnumzana Nkosana Moyo, uMnumzana Noah Manyika labanye. Kodwa umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga emhlanganweni lo ngoba esithi uMnangagwa kayisuye omele akhokhele inkulumo lezi. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Spanda usichasisele okunengi okwenze uChamisa wangayi emhlanganweni wanamuhla.
UPresident Nelson Chamisa ubona ukuthi lezi nkulumo azilahli lezi dingo zenzalwane zeZimbabwe. Wasesithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Okuqakathekileyo ukuthi nxa sokulungiswa inkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngizibuya kuzo ngempela ngizohamba ngigijima, kodwa lezi hatshi zingani ngezokudlala. Okwesibili wasesithi nxa kusenza inkulumo eziqhathe kangako kufunakala kube nomantshi ozabe khangela ongayisuye womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaMnumzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi unobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayalukuza emhlanganweni?
UPresident Mnangagwa angabe wenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembise abantu izeneze sithi yena uzaba umongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kweZimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo impaba ezenza yena uChauma Nocha kwenza ukuqila abantu nokungakhulumi iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi ole qiniso njalo ongathembakala nguPresident Nelson Chamisa hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lemibhobho yamapholisa. Uzulukazi weZimbabwe usekwazi kungamanga.
UDokotela Nkululeko Spanda, isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC. I-MDC ithi uChamisa uzaphatheka emhlanganweni ozaletha abezombusazwe ndawonye kusasa laba inhlanganiso ezizimeleyo oqoqwe inkokheli yokholo lwesiKristu. UMongameli Mnangagwa laye ubikwa ezaphatheka kulumhlangano. Kusenjalo abenkonzo yeZimbabwe Divine Destiny bathi lanxa besamukela ukukhulumisana osokuqalwe nguMongameli Mnangagwa, kabavumelani lokuthi abe nguye okhokhela lezi nkulumo ngoba enguye imbangela yokungahlaliseki lokufuthelana okuselizweni. Kubika uMavis Gama.
Emhlanganweni lentatheli zindaba ukwethula imbono yabo phezu kokwenzakala kusukela kuqhamuka udlakela ngemva kokutshengisela okwabizelwa ngabeZimbabwe Congress of Trade Unions mhlaka 14 kusiyafika umhla ka 16 Zibandlela lonyaka. Umqondisi we-ZDD uBishop Anselmo Magaya usole inyathelo elithethwe nguMnangagwa ukumema umhlangano nenkokheli yamabandla e-State House.
They shot people and killed on the 1st of August. They actually killed people a few weeks ago.
Badubula babulala abantu mhlaka 1 Ncwabakazi nyaka. Babulale abantu njalo kumaviki ambalwa adlulile ngesikhathi uZulu etshengisela waqhamuka wadlanyela. Yibo ababangele umonakalo kwezomnotho wethu. Umongameli Mnangagwa bekumele ngabe udinge abanye abantu ukuthi bakhokhele kulokhu, hathi yena ngoba yena uvele ungcolile.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe uMnumzana Colin Ncube utshelela umsakazi ukuba uvumelana lokuthiwo ngabe-ZDD.
Singathi labade besilwa, omunye bese sithi wena desilwa lawo uyalapha endlini yami sixoxisane sibone ukuthi singenza njani. Akusebenzi njalo. Njalo ukuthi ibe ngiyabelaba base kwezombangazwe ayincedisa uZulu. Ukukubiza khona ukuthi asihlangane nini sokudivide ilizwe futhi.
Okudingwa ilizwe, uNcube uthi yingxoxo uqobo ezigoqela inhlangothi zonke zempilo elizweni, njalo kungabi ngabezombusazwe abazikhokhelayo.
Kulamanti esiwathi ngama-stakeholders ashiyenetshiyeneyo kakhulu. Angancedisana lalaba abakwezombangazwe, bencedisana lo mongameli, atsho ukuthi umongameli ebe nguye ophambili okhethayo ukuthi kade sivuma ukukhuluma laba bezombangazwe. Kusasa sikwazi ukuthi uzabiza kobani. Thina sithi i-dialogue kumele ihlanganisele mina lo muntu nje kazana, ayikhona abasemqoka nalaba afisa ukukhulumisana la.
Umkhokheli welinye lamacele amabandla eliphikisayo le-MDC uMnumzana Nelson Jamisa akayanga emhlanganweni wenkokheli yamabandla aphatheka kukhetho lwanyakenye obizelwe ngumongameli Mnangagwa e-State House. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umhlangano kamantshi wakoBulawayo namhlanje uphe amakhosikazi ahlala eNkosi Mayini amahlanu imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo kungela kuhlawulela imali yesibambiso e-bail. Kodwa abathathu babikwa bezaqhubeka bevalelwe njalo bazathonisiswa kusasa bevela ejele. Ngakolunye uhlangothi abafana abasakhulayo abahlanu labo abaphiwe imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya bengahlawulelanga isibambiso, icala labo lidluliselwe kulanga lakusasa behlangene labazali babo abalitshumi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
KoBulawayo amacala okuthumba lokubhidliza impahla aqhubekela phambili etholiswa emthethwandaba kamantshi owe-Trade Gold, lapho umantshi Sithembiso Ncube avimbe umtshutshisi uNkosazana Portia Mashaju obephikisa ukuvunyelwa kwabesifazana abayisificaminwemibili ukuhlawula imali yesibambiso se-bail abacalwa ngokuthumba impahla ko-spa e-Richmond, njalo uhulumende kalabo ubufakazi obeneleyo. Umantshi Ncube uphe omama abahlanu abalensane imvumo yokuthonisiswa bevela emakhaya abo bengahlawulanga isibambiso se-bail, esithi akusimlandu wabo ukuba icala selilamaviki amabili lidluliselwa phambili kungela bufakazi. Abantu abalitshumi lanhlanu abahlala eNgozi Mine abathonisiswayo bamelwe ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Tinashe Runganga ochaza kabanzi udaba lwabo.
Namhle at least uMajor said ukwanza ukuconsider ama personal circumstances for omama abala abantwana abancane from 4 years kusiya kuyehla phansi, at least laba banikwe bail, but abanye balama 6 years kusiya phezulu. Manje uyali sikwenzile ukuthi banuke bail but kusasa siyabuya siphenduke sikondini abasakhula bonke banuke bail ngokuqala the first day they appear court abangane bonke banuke free bail
urunganga uthi kumgceke ukuthi isizathu sokubotshwa kwabantu laba asikho
so icala ukuthi akade lefuna ukubreak into spa abangene bathonde abatholanga abalelutho abalalutho real estate case vele isifile lapho
ukwasilazi thembelani moyo olendodakazi yakhe ebotshiweyo uthi ubotshwe vele ezihambela engozi mine engaphathanga lutho
ah wayezihambela vele ezidingela amacimbi nje lokudinga into zengozi but wayengatholanga lutho yena ngithi babefika bengithatha
omunye njalo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe olendodana yakhe ebotshwe ngenyanga edluleyo uthi ubelokhu evalelwe
ubotshwe mhlaka 15 since then ubeloke in custody esekami ngikhona ephiwa i-free bail namuhla
kusenjalo ababalisi abakhalale umsebenzi kusukela izolo baqhubekela phambili ukuthi abanye abalihlekana baqhubeka besiya emsebenzini kobulawayo okuveza ukungaphumi ngalizwi linye enhlanganisweni zababalisi ezehlukeneyo abanye belalela inkuthazo kahulumende yokuthi bengakhalali umsebenzi ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukonakala kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba ngesikhathi eleBhilithane lesithi kaliseyi kusekela isicelo seZimbabwe sokubuyela kumanyano weCommonwealth. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inkulumo zomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweMelika leChina zibikwa zizaqhubeka ngeviki ezayo emhlanganweni okhangelelwe ukuxazulula ukufuthelana kulomsebenzi phakathi kwamazwe omabili. Iqula elizakhokhelwa ngunobhala obona ngezemali umnumzana Steve Mochin uzalubhekisa eBeijing ngeviki ezayo. Umphathintambo obona ngezomvikela kweleBhilithane uBen Wallace ubikwa esithi kulimbiko aseyitholile ekhomba ukuba nentatheli izindaba yelizwe lakhe uJohn Kentil owathunjwa le ntatheli izindaba yeMelika uJim Foley ngabalwa becatha besiMuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS eminyakeni eyisithupha edluleyo basaphila. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo nkosikazi Rona Spanda owenhlanganiso zamakholwa awebandla leSeventh Day Adventist abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika.
Thina njengamasabatha evela eZimbabwe sakubona ukuthi singabuya la kuleli lizwe. Uba nguwe wedwa uchiya imuli yakho ekhaya abanye babuya bebancane bachiya abazali ekhaya bakhulele la abanye babuya beyizimuli bafike ba mhlawumbe bahlale endaweni lapha abangazi wakhona bangagula kumbe bagulelwe kumbe bafelwe akula muntu obaziyo bagcina bebodwa bezibabuthane bebodwa sasesukunanzelela ukuthi kuqakathekile hathi ukwenzela kuphela njengabantu abadala kodwa labantwa bethu ukuthi bakwazi lapho esivela khona abanye bazalele la kabakwazi sasikwenza eZimbabwe
la selisenzanike ukuze limanyanise abantu bonke lawo
sasesibona kufanele ukuba nasenze inhlanganiso sile nhlanganiso enkulu esihlangana khona njengemuli zonke kanye ngomnyaka ngabo July uJuly wonke umnyaka wonke siyakhetha indawo any state sihambe khona lezi muli zethu labantu abethu siyehlangana sifika khona ngale sifika siba lezi fundo eziningi sesibe labafundisi abaningi abavele ekhaya ababuya bezosiphathisa lakho khonokho yindlela esiphathisa ngayo abafundisi bethu bonabo ukuthi nxa ebuyile lapha athole kuyibhidanyana esingakuqoqa simnike la ayesiphathisa njengemuli asenzi khonokho kuphela ngokuhlangana njengemuli njenge-national level kuyasinceda njengoba ngijike ukuthi kufundisa abantu bethu lokho esikho khona lapho esavela khona nxa uke wasivakatshela uzananzela ukuthi ingoma sinxa sikhona ngale kasihlabeli ngesikhiwa siyahlabela ngesishona siyahlabela ngesindebele ukwenza ukuthi abantu abethu bafunde ulimi lwethu kumbe balwazi ukubana sile ndimi zethu esasizikhuluma ekhaya singalahleki nxa sesilapha
labumba kuzingatsha
ugatsha lwabobaba lapho obaba bahamba besiyahlangana bona bengabobaba bebodwa befundisana banxusa futhi labo abantu abaqe kechileyo endaweni ezehlukeneyo abafuna ukuzifunda. Umshado la eAmerica iphakathi kohlupho. Impilo esiphila ngayo inzima. Abantu bayehlukana ngekhaya, omunye uye emsebenzini, omunye nxa evele emsebenzini, omunye uyangena, omunye isikhathi sokukhulumisana kasikho. Kuze kugcine ingxenye ezinye izinto zonakala, uzokuthi abantu labana sebayalala. Obaba basebesithi, hayi, ukuze sincediseke lathi. Asikeni sixoxenini indaba zethu eziphathelene lathi njengabobaba basebekumba ke elabo ugatsha lokubana bakhangeleni indaba ezinjalo.
Omama ke bona bamanyana njani?
Siyabuthana umnyaka yonke ngo-April siyakhetha isteki lapho esifuna ukubuthana khona kuba lezifundo ezimangalisayo abaningi sebephathisekile ngezifundo lezi singabomama bendileyo omama abatsha abangachadanga abadinga imtshado bonke kuba lezifundo ezehlukene abaningi imtshado seyaqina abaningi sebathola imtshado ngenxa nje yokubana bebuye bezofunda izifundo kuyasifundisa ukuthi siziphathe njani njengabomama e-America.
Unkosi Sika Zirona Spanda ngwenhlanganiso zabakholo lwesiKristu abe Seventh Day Adventist. Ubekhuluma ecingweni lo Praxis Jeremiah we Studio 7. Umongameli Donald Trump weMelika uthi uyaziqhenya ngokuthi lonyaka kulabesifazana abanengi edale leCongress okungakaze kubonakale embalini yeMelika. Umnumzana Trump utsho lokhu esethula umbiko wesimo selizwe weState of the Union phambi kwamadale omabili aweCongress izolo. UChris Kande usibhalo ludabango kugcweleyo.
Inani labesifazane kakhulu abakubandla eliphikisayo elamaDemocrats liqinisile kakhulu kulandela ukhetho olwenziweyo ngenyanga kaLwezi nyakenye. UTrump uthi ukuqonga kwenani labesifazane edale kutshengisa ukuthi ilizwe liyaqhubekela phambili ngentuthuko. Kesizwe amazwi kamongameli Trump.
Don't sit yet, you're going to like this. And exactly one century.
Ngemva kweminyaka elikhulu kwethulwa umthetho wokuthi abesifazana bengavota, sizilenani elikhulu kakhulu labesifazana edale leCongress.
More women serving in Congress than at any time before.
UTrump uthi ilizwe leMelika lizaqhubeka lifakela imithelo amazwe afuna ukuthuthuka ngokuthengisela eleMelika impahla elemithelo yaphezulu.
One priority is paramount, reversing decades of calamitous trade policies.
Esinye isivumelwano esilaso yiPalma esibi kakhulu. Sikufaka sobala kulizwe leChina ukuthi ngemva kweminyaka besiphatha kubi sokufike emaphethelweni.
Intellectual property, the theft of American jobs and wealth has come to an end.
wengezelele esithi ilizwe leMelika lifuna ukubambana livuselele ukwakha imigwaqo lezakhiwo esezifadalele.
And I am eager to work with you on legislation to deliver new and important infrastructure investments.
Lesifiso sokusebenza lani ukuthi sakhe izakhiwo ezintsha. Sebenzisa ulwazi olwakulezi nsuku. Asiso sifiso kodwa indingeko. Sifuna ukwehlisa intengo yemithi nokuvikela izigulane.
The next major priority for me and for all of us should be to lower the cost of health care and prescription drugs and to protect patients.
UTrump uthi kuyadanisa ukubona amakomiti edalele Congress abunjwayo ngenjongo yokumcubungula. Kodwa ophe umbono wokuphikisa amazwi kaTrump unkosazana Stacey Abrams usole uhulumende kaTrump esithi uhulumende lo ufuna ukudabula izimuli phakathi esithi eleMelika lakhiwa ngabantu bokuza.
Compassionate treatment at the border is not the same as open borders.
Ukuphatha kuhle abangena elizweni akufani nokuvumela abantu ukungena. Umongameli Reagan wakuzwisisa lokho. Umongameli Obama wakuzwisisa lokho. Uzulu weMelika wakuzwisisa khonokho.
We must all embrace that from agriculture to healthcare to entrepreneurship, America is made stronger by the presence of immigrants, not walls.
Lo ngumbiko wesibili wesimo sesizwe, State of the Union address osuphiwe ngoTrump. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Robert Nesta Marley, otherwise oyaziwa kakhulu ngokuthi nguPop Marley, simkhumbula simkhothamela ukhothamelwa ngumhlaba wonke jikelele lamhlanje ngoba lilanga lakhe lokuzalwa. Alubana usaphila ubeyabe esefikise iminyaka engu-74 lamhlanje. UPop Marley wafa mhlaka 11 May ngo-1981. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ohlanganele enye yenkokheli yamabandla aphikisayo namhlabe ekhulumisana ngokuhluphayo elizweni. Kodwa umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa kayanga kulomhlangano. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.